zvizvati girwa negweta ravo muzvinafundo Love More Maduku.
Tongi vati vava kuchimbonotarisa nyaya yamanje vateera zvakanga zvichitaura vakateerera zvakataurwa nesei zvakanyorwa ivo vava kuchinogara pasi vachichifunga kuti voita sei.
VaMaduku vaudza Dare kuti vangaruvhume vakazvipira kubhadhara chidimbu chemiriyoni yemadhora emunyika semari yechibatiso.
Kumbira kuti angobhadhara mari yatinoti $500,000 $500,000 $500,000 nekungoti chete agare paimba yake iri kuwaterfall anoendesa pasipot dzakara ravanga vainaro zvavo pasipot panyaya yanga ainayo iyi.
Dare ramagistrate muHarare muna kubvumbi wegore rino rakatongera vangari vhume kugara mujeri kwemakore mana mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru wa2020. VaMaduku vati havaoni kuti vangari vhume vaifanirwa kubatwa nemhosva uye kunyange vakabatwa nemhosva mutongo uyu wakakurisa. Mumwe mutevedzeri wemutauriri webatwa rinopikisa reSeasons Coalition for Change vaFelix Mafa vati kunyimwa kana kunonoka kupiwa mukana wokutongwa uchibva kumba kuri kuitwa vangari vhume ndeimwe mhando yemhirizhonga.
Belish right kaikodzero yemunhu, saka muZimbabwe ndiyo imwe violence ndiyo mhirizhonga iyoyo yokujudiciary.
Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire mumatongerwo enyaya sezvo matare akazvimiririra. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vaRobert Chapman vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti musarudzo dzegore rino vavhoti vanofanirwa kuvhotera vanhu vanomutsa nyika yavati yananga kumawere.
Hapana chinhu chiri kushanda muno muZimbabwe. Izvo kwese kukatokuenda kumaruzevha hapana zvinhu zviri kushanda. Tikaenda kumusha hapana zvinhu zviri kushanda. Imomo maurban areas kwazvinofanirwa kushanda nazviri kushanda. Izvozvi kune sewage iri kufamba, hakumuna kana township kana one isina sewage iri kufamba mumanzira. Mapotos akawanda, hakuna service delivery. Even zvikoro chaizvo chaizvo kune dzimwe madistrict nemawadi asina kana chikoro chaizvo chaizvo kuti vana vaende kuchikoro. Mabasa hakuna, madrugs wandisa, hapana chinhu chiri kutomboshanda muno munyika muno. Saka Zimbabwe muchivhotera DUZ muchienda kumavoting polls enyu musi waAugust 23, please votera DUZ nekuti mukangasachinja vana avo zvinhu hazvichinje.
Vawedzerwo vachiti sarudzo idzi hadzifanirwi kuunza mhirizhonga munyika uye vakatiwo mushure mekuvhota vavhoti vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo.
Oona izvozvi nepolitical violence tikotoona nyaya yemabato vatinozopedza maelections toita sei nenyika, tinge taparadza nyika. Ngatisaparadze nyika pachipenhamo yetichitaura nyaya yemabato. Saka isusu tiri kukumbira kuti ipapo patinoenda togokontesta zvakanaka select seZimbabwe sevanhu vane hunhu tichifamba kuti vake nyika dzinyika iva ifambe pamberi. Chekupedzisira, kana waita vhoti yako iwe unofanira kutarisa tisati waenda kuvhoting kuti constituency yangu kuvhoting station yangu iri kupi muwadhi ipi iko ndiwa kuwanovhotera. Utomabvunza maquestion ipapo kuti vatovhoterana ndiani, akaita sei, anotishandira here, anogona basa racho here. Even kana munhu ari mukuru kana ari muchemberi kana ari muyouth hazvina basa kungoti munhu chii anokushandira imimi sevanhu vanomuvhotera. Kana mapedza kuvhota ipapo musi waAugust 23 ichimbomirai pastation iyoyo mumbobatsirawo vamwe kuti chii mafake ballots asapinde mukati.
VaMafa vatendawo kuti munyika zvinhu zvangova manyamamire nerongo vachipomera bato reZANU-PF mhosva yekuondomora nyika.
Saka kana vazoona kuti ZANU yapwanya nyika masuweji ari kungofamba ari kungoyerera ichokwadi, nekuti ZANU ndiye yakabata Ministry of Local Government.
Vatiwo kubatana kwemapato anopikisa pamwe chete kunowedzera mikana yekuti Zimbabwe ive nehurumende itsva. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vatiwo
pari zvino munoona kuti vari mumatongerwo ezvenyika vari mubato reZANU-PF havarapwe munyika yeZimbabwe, pane unorapirwa kunze. Nekuda kuti vanoziva kuti zvipatara hazvishande, vana vavo vanoenda kuzvikoro zvekunze, isu vedu ndo vanodzidza muno. Saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe. Saka zvataura
asi imwe nengo ye ZANPF mboka reve chiditu mdunu rebula wayo vaad maya maskati vaati vanu vanofanwa kuvotera bato ravo sezori ine noroondo ye kushanda. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu uye mapato ezvematongerwo enyika atanga kuita gadziriro dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.